Tingaite sei kuti vekopak vasave vaine bato ravakarerekera.
Kuti vaite zvavanoda zvisiri zvedu zvinovatinetsei. Ndinodaro nekuti komiti yevanhu ikai ine vanhu makumi mairi nevashanu. Mune vanhu veku MDCT vanokwana gumi nomumwe chete. Mune vanhu vekuzanu vanokwana gumi. Kune vanhu vekumwe MDCI vanokwana vatatu, kwoita mambo mumwe chete. So zvinoreva kuti ivo vanhu ivavo vari momu muchikwata icho chichi vanotozongoitira kuti vati tinoita zvavanoda kana vakabvumirana vese veku MDCT, vekuzanu, veku MDCM namambo mumwe chete. Saka ndinoona kuti nekuti vanhu vari kubva kumapato kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti vazotinyengedzera zvinonetsa, nekuti zvinenge zvakutoti mapato ese iwayaya abvumirana kutinyengedzera. Handifungi kuti zvinonyakugoneka kuita zvakadaro, sekuti mapato acho anosiyana mupfungwa nemukuita. Tobva ipapo kune futi chikamu chinonzi Management Committee ne-Steering Committee chinei nezvekuitawo nekunyorwa kwebumbiro remutemo. Saka komiti yekopaki haingoti nhasi ndakuita mazvada, nokuti pane pamwe panozopinda Management Committee kuti aiwazve uda kuita zvakadai, asi haoni kuti dei waita zvakadai nenguva zvakanenene nenzira yakadai zvingadii zvakanaka here. Steering Committee imwe yekomiti dzinoita zvinei nezveconstitution inokwanisa kutaurawo zvakadaro. Saka izvi zvinosaka kuti komiti iri kutungamirira kunyorwa kwebumbiro remutemo iyi isangoiti zvainoda. Saka ndine chivimbo chekuti havakwanisi kuzongoti isitoita izvi pasi vachikanganwa zvavakanzi vaitwe nemi ruzhinji rwemuZimbabwe.